danho rakaitwa nehurumende iri idanho ranga rakatarisirwa nekuti nyaya payakakwidzwa kumatare nevanhu vanga vakakwidza nyaya iyi vachipomera hurumende kuti yatyora masimba hurumende yakanga ichizviziva kuti iri right haina payakakanganisa saka kuti vatongi vemutemo vati iyo pane mutemo wakatyoro hurumende ine maheads avo mamisoro yenyaya yavari kuti apa pakakanganiswa saka pane zvizhinji zvataurwa nehurumende muapiyo yavo zvinoratidza kuti ingadai vatongi ava vakatarisa nenzira nematarisiro ari kuita hurumende ingadai mutongo uyu wakasiyana nemutongo wapiwa saka hongu zvanga zvakatarisirwa kuti pachava nekukwira kumatare ari kumusorosoro kupikisa zvakaonekwa nevatongi vedare rehigh court
tichiona danho ratorwa irori nehurumende rekupikisa mutongo wehigh court zvinosiya papi mutongo uyu zvinoreva here kuti vamalaba vacharamba vasiri pabasa kana kuti vanokwanisa kudzokera pabasa kusvika nyaya yavo yazonzwikwa
muono wekutanga ndewekuti kana muchinge makwidza nyaya yenyu kudare redzimhosva repamusorosoro kuti iongorore kechipiri zvinenge zvaakureva kuti mutongo wekutanga waakumbosendekwa nekuti maakuda kuti utariswe zvakare saka zvinoitika kana zvinge zvadaro muri kudzokera pamanga muri paya saka which means kuti vamalaba havasati vadzingwa basa kusvikira apiri yapera saka hakuna zvati zvaitika uyezve chepiri chatingafanira kutondera ndechekuti dare rehigh court rakaongorora nyaya yebumbiro remutemo wenyika inonzi constitutional case kana muchinge dare raongorora nyaya yeconstitutional case mutongo wavo haubva vatambirwa ipapo ipapo unobva vamboenda wokudare repamusorosoro reconstitutional court kuti vaite iya inonzi verification kana confirmation saka inofanira kutsinirwa nedare repamusorosoro saka zvakaburitswa nemajaji matatu aya hazvina kutsinirwa nedare repamusorosoro zvoreva izvo kuti hausati wava mutemo hausati waakutaminika saka kana vachinge vati vari kuapira hakuna chati chashanduka vamalava vacharamba vari pavanga vari kusvika dare ragara raongorora nyaya yapera
taonawo sangano remagweta relaw society of zimbabwe riri kushoropodzawo gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi munotii nedanho ratorwa nelaw society of zimbabwe
law society of zimbabwe ine kodzero yekuprotekta kana yekudzivirira nhengo dzavo majaji aya sekuziva kwatinoita inhengo dzelaw society vose saka munhu wese anenge ari mutongi wezimbabwe mutongi wematare makuru vanosungira kunge vari nhengo yelaw society saka law society ine kodzero yekusimuka yodzivirira yosanhoo pamberi penhengo dzavo kuti no mumabasa ese avari havafanirwe kuita sei kutyisidzirwa kunyombwa kana kudzvinyirirwa asi maonero angu akati hausiyanei nekuti kana ndakaverenga zvakanyorwa navaziyambi handina kuona pakatukwa vatongi handina kuona pavakatyisidzirwa kana vandadzwa vari kupopota kuti vadai vasiya basa vazodii aiwa kutaura kuvagutita nemanhuchu vaziyambi havana chavakakanganisa